Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 31/2024. Makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chotyirwa kuti chinogona kutangawo kupararira kune zvimwe zvipfuyo. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, Chatunga Bellarmine, asungwa nhasi kuBeitbridge achipomerwa mhosva yekurova mupurisa paroadblock. Bepanhau reNewsday rinoti aburitsawo banga achiramba kusungwa. Izvi zvatevera kutuka mapurisa kwaanonzi aita mushure mekunge amumisa achipopota kuti vange vachimunonotsa kuenderera mberi nerwendo rwake. Chatunga ndiye gotwe rava Mugabe namai Grace Mugabe. Hatina kukwanisa kumubata kuti tinzwe divi rake panyaya iyi, uye hatisati taziva kuti ndiani kana kuti nderipi gweta richamumiririra. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati.
It's correct, yasungwa. Tichaburitsa mashoko akaza kufamba kwenguva.
Saka zvikonzero zvacho ndezvekuti aita sei?
Kana munhu akatyora mutemo weZimbabwe anongosungwa basa kuti ndiani. Uyo atyora mutemo weZimbabwe saka anofanira kusungwa.
Pari zvino ari kupi?
Kubeitbridge.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mhuka makumi masere dzinosanganisira nzou, noro, nyati, makudo nedzimwe dzakafa mwedzi uno mushure mekubatwa nechirwere cheanthrax kugona reZhou National Park. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvarimi neveruzhinji, mukuru anoona nezveutano hwemhuka mubazi rekurima reveterinary services Dr. Pius Makaya vati musi wa20 mwedzi uno vakaudzwa nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango reZim Parks kuti mhuka dzakasiyana-siyana dzainge dziri kufa kugona reZhou uye bazi ravo neZim Parks vakabva vatanga kuongorora kuti chii chaiuraya mhuka idzi. Vati ongororo yavo yakaratidza kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongororo yakaitwa kuVictoria Falls Wildlife Laboratory yakaburitsa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, noro gumi nesere, mhara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gona reZhou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugona reZhou National Park chete. Vaenderera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi, icho chinobatawo mombe nevanhu, Mombe zviri makuma sere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gona rezhou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo, Dr. Kramer Manyetu, vati bazi ravo rehutano pamwe nezimparks vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare muka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa muzimbo dziri pamutemo, uye kuti vasatenga nyama mumigwagwa.
Vatiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita, Zaka nemasvingo, dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vakurudzira varimi kuti vaterere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano neupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino, anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuChipinge, Gokwe neHurungwe, ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere, asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro, mutauri weZimparks vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukariba atsikwa nenzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatogara chinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukuwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika, vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango, idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumwe mutambi wechidiki chimwemwe chipidza akasimudza mureza wenyika kumakwikwi echikamu chechipiri cheAfrica Monologue Challenge Season 2 kuUganda, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakawanda. Mutoro wedu wenhau Pasmont Lovu anotipa nyaya inotevera.
Chipidza akapedza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first run-up ndokupiwa mubayiro wemadhora mazana mashanu ekuAmerica. Ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muAfrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana. Vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota. Anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya.
Kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vaibva Africa yese. Takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication. But I saw a shortlist even 50. Pavanhu 50 ava takasara 310.
Chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa, uye anoda kutenda vose vaimuvhotera. Mumwe womutambi wechidzimai Ratidzo Unisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai.
Ukanyanya kuempower madzimai unenge watoempower nharaunda yese. Saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first runner-up kwatiisa pamepo zvakanyanya.
Mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano rePO Box Reloaded, Admire Kuzhangaira, anozikanwa nerekuti BTC, audza Studio 7 kuti zvaitwa naChipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi.
Tine mikana yakawanda yebudiriro, uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa naChipidza.
Ndinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts. Munhu ane zvivindi, munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita, chandazvipira kuti ndinoda kuita, anochiita. Honaika kwasvika iko zvinezvi.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvemitambo, tsika nemagariro mubazi rezvemitambo, Dr. Bigisa Mwanda, vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Kunyanya-nyanya musecondary public inodokwaira kuti wanoita zvemitambo tsika nemagariro zviende kumberi.
Chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra 2009 aine makore 13 ekuberekwa. Akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi Cook Off, iro rakaitawo firimu rekutanga muZimbabwe kuratidzwawo padande mutande reNetflix. Akashanda une zvikwata zvinosanganisira Bus Stop TV, Magamba Network pamwe neAlmas Collaborative Arts. Akaitawo zvidzidzo zvemitambo neNew York Film Academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries. Chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu. Chirongwa chemakwikwi eAfrica Monologue Challenge chinokokerwa nesangano reMK Casting rekuGhana richitsikirwa neAfrican Chamber of Content Producers. Akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndiMaud Gerard wekuIvory Coast, akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochikupai zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuChina inoshandiswa sechipatara ichirapa vanhu pachena yakasvika kuCape Town muSouth Africa masvondo adarika. Umo vanhu vakawanda vari kuungana vachirapwa. Ngarava iyi iri kutarisirwa kuenda kunyika dzemuAfrica 13. Vana chiremba nevakoti vari mungarava iyi vari kushandawo nevamwe kubva muchiuto muSouth Africa mungarava iyi uye mune zvimwe zvipatara. Vamwe vanoti chinangwa cheChina ndechekuda kuti ionekwe senyika inobatsira vanhu vemuAfrica, asi iyo China inoti iri kungobatsira varombo. Mauto emuIsrael anoti zvizvarwa zvemuPalestine zviviri zvaurayiwa mudunhu reWest Bank zvichiedza kurwisa munzvimbo yakapambwa neIsrael iyi. Mauto maviri eIsrael akuvara muchiitiko ichi. Chikwata cheHamas charumbidza vange vachida kubhomba ava chichiti magamba. Kurwisana mudunhu reWest Bank kwawedzera kubva chikwata cheHamas zvachakarwisa Israel musi wa7 Gumiguru gore rapera. United Nations inoti muWest Bank mafa vanhu mazana makumi matatu nemanomwe kubva zvatanga kurwisana pakati peIsrael neHamas muGaza. Mauto eIsrael 10 nemapfumbamwe aurayiwa muWest Bank kubva zvatanga kurwisana uku. Iko zvino tochienda kuchirongwa Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Diana Kuvea vesangano rechitungwiza Residence Trust vachange vari kutaura nesu pamusoro pezviri kusangana nemadzimai emuchitungwiza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti zvii zvamuri kuona zviri kusanganikwa nemadzimai emuchitungwiza pari zvino uyezve kuti zvingagadzirisikwe sei.
Taita dambudziko muno muchitungwiza nenyaya yemvura. Iko zvino mvura iri kutengwa $4 per 20 liter bucket, vanhu tikurarama nemvura yemugodhi. Panewo nzvimbo dzinouyawo mvura inobva mutepi kamwe chete pasvondo, kumwe vatoo nemakore anopfuura 10 vasati vamboona mvura yemutepi, kumwe inouya kamwe chete pamwedzi kana mitatu kana kutodarika. Saka iko zvino chitungwiza haina dhamu rayo remvura. Saka iko zvino tikunzwa kuti kwatinowana mvura kuHarare vambovhara kana kuti kukomishina Prince Edward James. Kwatiri semadzimai idambudziko guru.
Tichiona zvamuri kutaura izvi zvakamira sei? Tichitarira isu zviri kusangana nemadzimai pari zvino panyaya iyoyi yemvura.
Zvinhu zvazvisi sina kumira zvakanaka nekuti mvura yakudhura. Vanotengesa mvura oda ma$2 kufofoo mazaki. Uye zvekare nyaya dzekuwacha chaizvo, nyaya dzemuzunduzi, zvinhu zviri kuafekta vakadzi zviri zvakanyanyisa nekuti isusu vakadzi tisu tinonotakura mvura, tisu tiri kubatwa chibharo pazvibhorani, tisu tiri kungunikidzwa, tisu tiri kusangana nemhirizhonga yakawanda muzvibhorani nekuda kwekushaikwa kwemvura. Ndodambudziko ratinaro. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai zvaibvirawo hurumende yativakirawo dhamu redu. Iko zvino Harare yavhara mvura yayo. Matambudziko atatinawo zvekare emvura iwayo zvazviri nani nekuti pamwe kune nzvimbo dzaiwanda. Asi iko zvino hapasisina kuri kuwanikwa mvura guta rese ma25 wadhi ese. Saka izvozvi murungu mukauya vakadzi vamwe vakubatwa nezvirwere zvemusana, vamwe ane makumbo amonoona achigonza chibhaketi aine clash. Ndo matambudziko atinawo. Hatichaziva kuti todi ende tichapinda September dona gori ropera tichitambura zvakadai. Taingokumbirisa hurumende itivakirewo redu dhamu.
Makambowanikwa muchitaura here ne kanzuro imomo muchitungwidza vari kuti chii?
Ichokwadi tinotone court order yatakawana 2021 yekodzero dzenyaya dzemvura. Vakabvuma kuti vaizopota vachiisa mabhauza kunzvimbo dzisingatosviki mvura zvachose. Saka apa yesu takakurukura nawo, asi chekuita ndopasina nekutokuvaridze mvura Harare. Vakati tamisa takomishina Prince Edward Road, kwatiriwo hapana masimba atinawo ekuti tikutoida mvura. Saka vanenge vakutizvionere. Ende rimwe dambudziko ndekuti kanzuro yechitungwidza haisi kubhadhara mari kusitofu Harare yemvura yatinetapuwa. Sitofu Harare inenge ichitoda kutenga mishonga yekuchenesa mvura itai chitungwidza ichibhadharawo.
Mabasa api amuri kubata uyezve amungange muri kutsvaga urutsigiro kubva kune vamwewo vakateerera?
Iko zvino tiri kuita matrainings ekukurudzira madzimai kuti vazviitire mabasa avo emaoko, tikuvadzidzisa kugadzira madetergent zvinosanganisa zvinana sunlight clean, zvinana foam bath, maperfume, makobhura nezvakasiyana siyana. Saka rimwe dambudziko ratina ndechi vamwe vanenge vasitorinana pekutangira. Ndo rimwe dambudziko ratiri kutsvaga kuti vanokwanisa kunga vauye vabatsirana ngoti tikubhadharo $10 kune vakadzi vatatu vari kunotrenwa nemitozo unowo kuti todii after vaitrena. Chimwe zvekare ndechekuti taita dambudziko revakadzi vari kuita cherichechi munomutungwidza. Ko zvino tine mudzimai ari kugara nevana vari pamawiche vese vakaremara vaari kuchengeta vanokwira 15 apamba paanogara hapana mvura. Ndo rimwe dambudziko racho. Saka taingokumbisa vanokwanisa chekutanga aichirwa bhoho pamba ari kutenga mvura yakaonda ipo paine vana vaari kuchengeta vakaremara vanokwira 15. Ndo dambudziko rimwe ratinaro muno. Mudzimai iyeye hakuna chikafu, hakuna zvese, taiveko nezuro tadeizwa kuti tinoona hazvina kumira mufu.
Vanenge vari kuda kunzwa mabasa amuri kubata vanokubata ipapi?
Tinowanikwa paofisi yedu panonzi paKey College, Unit K, Chitungwidza, kudhuze nekusi Junction uko. Ende munondiwanawo panhamba dzinoti 078-072-1978 pamwe chete na 077-46-9301.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupa chirongwa upenyu hwedu Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchichipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebira remazuva maviri rakatanga nezuro chishanu richitungamirwa nesangano reZinata. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
makadiyo zvinova tereri.
Sekuru Sibanda, tiri kuona mutambo webira uri kuitwa kubva nezuro nemugovera uno. Mungatiudza pamusoro peurongwa uhu?
Ya, urongwa uhu ndati taane makore 6,000 obira iyoyi kana kuitira kuita kubva 1992. Saka bira iri tingati nderebhondoro inenge zvinata. Saka riri kubva pamushore kumakomo enharira. Saka kwakatobikwa doro. Tingati bere iri rine chinangwa chekuti mhondoro idzi. Kunobuda kwazvika zvichishomesa nezvekuitika munyika. Iyezvo izvi kunoita mataona kuita zvara. Kana inge anyika inochengerwa sei, inopeterwa sei, zvirwere zvinodzivirirwa sei, toziva kuti tinge tivanhu vachigomaraiwa anobva kumhondoro idzi. Tingatidzire nyika pasi nhata yatanga kuti itange kuzviita ichiita kuti kumamemba ayo nechemhondoro dzainga dziriye panzvimbo iyoyi.
Sei manga musingaite bira iri tichiona kuti matambudziko ari kutariswa nezvawo, matambudziko anga achingobata nyika kubva 1992 pamakapedzisira kuita bira iri?
Ndinoona kuti pane zvimwe zvanga zvaakuitawo nenyaya pamwe dzamune zvadzanaiei zvimwe zvizvazviita sezvimwe zvanga zvisingachiendeka, zvingasimira zvakanaka. Saka iko zvino tinoona kana nehurumende yatinayo inotizirawo tsika dzechivanhu, nekuti vakatetesa vanotombobvunza kuti kaimini kuti vanhu munotiwo kudii. Saka isu takatae titange taita nevedu ivavo mhondoro dzedu titange tadziona, zvatoti mhondoro idzi dzinofanakunge dzibva mu10 provhinsi. Ipapo pakatabveta kuma 1990 panenge tine abhoti kuma135 dzaibva from 10 provhinsi. Pakabikwa zvinhu zvakaitirwa nzvimbo inozoiya bhira.
Ndiani vanobika doro iri uye zvii zvinoitika mukubikwa kwedoro iri?
Iri remhondoro rinobikwa tingati muchivanhu rinotorwa nevanhu vaya vachimbiri vaguma kuchibereka zuva. Ndo vanobika doro iri ende kana moto wacho unoitwa zvokusikwa nemitiya yamunoona yakafana nemichivhuyai. Moto wacho iwoyo unosikwa nemitiyo ende kana vatungira haudzime. Ende miti inobika doro iyoyo mitiyo yemichakapa. Vanotovakwa dzimusasa marinenge ichibikirwa doro iyoyo. Ende moto iwoyo haudzime unotozvitiro guma musimeperao.
Makasarudza sei nzvimbo yemakomo enharira iyi?
Ndatiko kunharira kwakuna sekuru vedu vamusori yenyemhondoro yanga iripo. Saka ndo nzvimbo yatakaona yakamaraiwa ekuronga. Kune komiti yanga ichironga iye ziyata ichitungamira. Saka mukuonesana takaona iri nzvimbo yakakodzera kuti zvii ikozvingapapiro zvikubiki zvedoro, nekuti hanzvimbo yachioa haina kusimuka. Iyo midziyo yachona zvatodzisine midziyo dzemhondoro idzodzi pambobikiwo maraiwa enyika paoneko pachiti zvitenenguzvo nokuonesana. Saka paka hatisi kureva kuti pasanga pane mhondoro imwe chetaiwa, imhondoro dzemadiri mana ese iri kuungana iyi. Kana pane panoda kupenderwa nyika yopenderwa, kana pane panoita pari kukanganisa pausiri pano zvimwe zvinotiiza zvigere zvimwe zvii dziviri yacho. Saka tinenge tichati tinge tichitarisa tichipiwa nemhondoro dzedu dzenyika. Ngatoti mhondoro idzi haisi midziyo yose inoita mhondoro ayo. Pachirungu aoti marainmaker yaya vanokwanisa kuzvikomba kutozodaisa mvura ibva tiriti mhondoro ngatinenge iri midziyo yedu auchiomuri.
Maita basa sekuru, tinotenda zvikuru. Totarisira kuti bira renyu riri kufamba zvakanaka.
Aiwa chokwadii, aiwa tinoona kuti kubva patakaritanga tiri kuratidza kukunda. Ende saka tinotarisira kuti ayo mukunopedza kwebasa redu iri zvinhu zvimwe zvinofanira kuti zvifambe zvinochiedza zvakanaka.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZINATA sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mwedzi uno unocherechedza zuva rekubatsira pasi rose reWorld Humanitarian Day, mukana wekuremekedza kuzvipira zuva nezuva kunoita vashandi vose vemasangano anopa rubatsiro vanoshenaira mune dzimwe nzvimbo dzakaomarara pasi rose, kazhinji vachiisa munjodzi upenyu hwavo ivo vanopa rubatsiro nekununura vanhu vanenge vari munjodzi yakanyanyisa pasi rose nevari kutambura. America inocherechedza kuzvipira kwavo kunzwira vamwe tsitsi neunhu hwavo. Kutambura kwevanhu kuri kuenderera mberi kuchiisa vanhu vakawandisa munjodzi uye mabasa ekubatsira anoramba akakosha mukubatsira kurwisana nedambudziko iri riri kuwedzera nguva nenguva kunyange hazvo njodzi yaro iri kuwedzera. Naizvozvo gore rapera vashandi vemasangano anobatsira vanosvika 200 kana kuti 280 vakaurayiwa vachizvipira kubatsira vamwe, zvakaita kuti rive gore rakaipisisa munyaya dzekubatsira. Kubva kumatambudziko ari muSudan, Gaza, Democratic Republic of Congo nedzimwe nyika, vashandi ava vanowanzoshanda munjodzi yakanyanyisa kusanganisira muri kurwiwa hondo kuitira kuve nechokwadi chekuti rubatsiro ruri kusvika kune vari kurwuda zvakanyanya. Mabasa avo anotsigira nharaunda munguva dzadzinoda rubatsiro zvakanyanya nekubatsira kuti pave nepasi rose rine runyararo rakachengetedzeka. America yakazvipira kuramba ichimira nevashandi vemasangano anopa rubatsiro nekuisa mari yakakosha kuponesa upenyu nekuderedza kutambura pasi rose. Ndosaka muna 2023 America yakawanisa mari inoda kusvika kumabhiriyoni 10 nemashanu kana kuti $15 billion kurubatsiro, uye muna 2024 yakawedzera rubatsiro rwayo kubatsira kuderedza matambudziko ari kuwedzera pasi rose. Mumashoko avakaburitsa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakati America yakazvipira kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevanhu nekubatsira kugadzirisa kusawirirana kuburikidza nekushanda pamwe nedzimwe nyika. Vakatiwo vanodawo kuona nekukasika zvisina njodzi, zvisina dambudziko kufamba kwevashandi munzvimbo dzine kunetsana kuitira kuti vakwanise kusvika kune vanoda rubatsiro pasina kukanganiswa. Apo vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni 300 kana kuti 300 million vave kuda rubatsiro nekuchengetedzwa pari zvino. America inosimbisa kuzvipira kwayo kubasa iri ichiramba ichikurudzira vainoshanda navo pasi rose kuti vabatane nayo mukuwedzera rubatsiro rwavo kuitira kugadzirisa matambudziko kune vanoda rubatsiro mudambudziko riri kukura pasi rose. Mutauriri weNational Security Council vaShawn Savett vakati mukushanda pamwe vanokwanisa kubatsira kushandura zvine pundutso upenyu hwevanhu vakawanda. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ngezi Platinum 2, Yada FC 0, Green Fuel 2, Capes United 2, ZPC Kariba 1, FC Platinum 1, Bulawayo Chiefs 1, Tel 1 1, Simba Bora 1, Bikita Minerals 0. Mu English Premier Soccer League, Arsenal yaita mangange 1-1 ne Brighton. Kotiwo Nottingham Forest yaita mangange zvakare ne Wolves 1-1. Aston Villa yarova Leicester 2-1. Ipswich Town yaitawo mangange 1-1 ne Fulham. Kuchitiwo Brentford yakunda iyo Southampton 3-1. Bournemouth ichirovawo Everton 3-2. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chatunga Bellarmine Mugabe, mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asungwa mapurisa achiti haatarise kuti munhu abuda mumba maani. Mhuka dzemusango dzourayiwa nechirwere cheanthrax chochyirwa kuti chinogona kutanga kupararira kune zvimwe zvipfuyo zvakaita semombe chichiparadza upfumi hwevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Taboka munhau dzeIsindebele.